Nosh Nation. No limits.
Rudo sharunoita, pamoyo pangu soa pakaita. Baby ukandifonera sandinoita. Zvinoda weka kuzvionera weka samepo ndinongoda zvaukaita. Paunoti chinzwaka une nguva dzaunoti mati mama. I love you papa, uri superstar mwana indasha. Mangu muhana makasikirwa iwe hakuna mumwe. For sure wanchamboda, ngoita make sure my actions akwasantume. Zvekukusiya hanchamboda, zvoita senge vanhu vacho mune kaunowa ndaive nemumwe aitomboda. Ndafunga pamwe tiita zvaunoda kase munhu wangu zive zvandoda zvauchazoda. Ukanditambisa chitina ndokusvitsa usimendekani. Rudo vaviri avoida kunvina kuti zvinhu kazviendere but zviri paviri. Pamwe uchazonjuma uzoterera ruregerero pane chiri pandiri. Chinogara chichindiudza kuti ndiwe yangu medzisiro. Kosi ndikafunga taenda kukomo paya tichisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitinga tifambe slow low. Paya ndikafunga pataenda kukomo baby taisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitinga tifambe slow low. Bati dai moyo waifurika andaishaura dai waifurika. Nati dai waizvionera wega manje ipapo inenge yava suicide. Ndaperera zuva ndaperera ndaperera azve zuva ndaperera. Muangusha haumbonzwisisa zvandinofilasha. Ndisiri pauri zvandinofunga. Ndiwe munhu wangu sha, ndiwe ndiwe. Ukanditambisa chitina ndokusvitsa usimendekani. Rudo vaviri avoida kunvina kuti zvinhu kazviendere but zviri paviri. Pamwe uchazonjuma uzoterera ruregerero pane chiri pandiri. Chinogara chichindiudza kuti ndiwe yangu medzisiro. Kosi ndikafunga taenda kukomo paya tichisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitinga tifambe slow low. Paya ndikafunga pataenda kukomo baby taisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitinga tifambe slow low.